mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 18 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Chenda kujima kwa nisakuwa nesu mturomba chedu chanasi. Ini, jini tanono kawande, jiri mu Washington DC ndi chiti yezu ino isuri mturomba chanasi. Vanu wafane chowereche COVID-19 muzimbabwe, vave churu chinema zana mana anigumine vasere 1,418. Sangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muzimbabwe haishandiswi pavanhu munyika. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuru nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Rezvoutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave churu chine mazana mana ane gumi nevasere 1,418 zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatanhatu 546. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevanomwe 127 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mana ane makumi maviri nevatatu 35,423. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu ane gumi nevashanu 31,615. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora gwaro kubazi rezveutano richiti rinoda kuti hurumende ivimbise kuti kubva nhasi haishandisi pavanhu mishonga inobva kupi zvako isati yaongororwa muzimbabwe. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vanhu vose muZimbabwe vane kodzero yeutano hwakanaka, naizvozvo miviri yevanhu vemuZimbabwe haifaniri kushandiswa pasina umboho hunoratidza kuti mishonga iyi inoshanda isingakonzeri zvimwe zvirwere kana kuvhiringa utano hwevanhu. Tichienda pamepo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakamirirwa namukoma Andrew Makone wanyora tsamba kuMinister of Health and Child Care wachikumbira kana kuti kudimanda assurance kana kuti rutsigiro kana kuti mashoko akakosha ekuzazikidza zvekukumbira kuti hurumende itupewo assurance kuti matrials kana kuti zvichazva makuitwa mukutarisa mushonga wakabva kuChina iyo nonzi Sinopharm vaccine neimwe mishonga chazotengwa kana ichazouya munyika medu meZimbabwe yekurapa chirwere checoronavirus chanetsa. Zvekuti tinoda kuti zvitange kutariswa pekutanga kuti safety yayo ndamuchimwa muchirongo chimwe efikesi kuti zvakakodzera before wana weZimbabwe watanga kubaiwa majekiseni asati kuti ndazvitange zvaonekwawo zvavhenekwawo munyika medu munomu nokuti wamwari kuti zvakambovhenekwa kuchina zvakambovhenekwa kune imwe nyika sisu tikazvimbotange zvambovhenekwawo kushanda kwazvo kana maefects avo kuipa kwazvo kuzvizvarwa zvezimbabwe
sei sangano renyu ratora nhano iyi chii chakonzera kuti muite izvi
magweta ezimbabwe lawyers for human rights akamirira nyika yese sezvamunoziva kuti magweta edu ese ane mandeti yakati koshei kubva kuvhumbunu kwamutasa kwecholocho Plumtree kwatamandai kwese kwese zvinhu zviri kunetsa kuti hapana chambonyanyokosha kuti tichiro danho iri tachiroro danho nenyaya dzokuti tinonzwa kuti hutano kati miviri bodily or psychological integrity mwiri yedu haina kukodzera kungonzi izvi tingotestwe tingopiwa maexperiments kungonzi ha wana wezimbabwe ndiwo ari supposed kungopiwa maexperiments mushonga uyu saka we are refusing to be subjected to medical scientific experiments from anywhere tiri kuramba kungonzi mwiri yedu yewana wezimbabwe ndiyo inokukodzerwa kungonzi ha rekai timbopai majekiseni awa rekai timbope mushonga wakati tiri kuramba tiri kuti ngazvitestwe zvakanaka tione kuti vana vezimbabwe vanoreactawo zvakadi hatisi kuramba mushonga kwete ba tiri kuti ngatitestane tione kuti zvakamira sei sandizvo
mati manzwa mhinduro here kubva kuhurumende
mhinduro asitatava nayo tavanyorera takamirira mhinduro and tinodavira kuti since zviri zvinhu zvine upenyu hwevana wezimbabwe zvine muchirongo right to life zvine kodzero yeright to life zvine kodzero yeupenyu hwevana wezimbabwe tinozviti tiri 14 miriyo munomu tiri kuti ngatiite zvese izvi taudzana zvaendeswa pajekerere zvajeka kuti tiwane mushonga uyu wekabva kuchina wesaino something uyu wakachena une maefects akati hauna maefects akati tiikutivatekese semagweta anyu ezimbabwe lawyers for human rights tirikushanda nemadhokotera edu ekuzimbabwe associational doctors for human rights tirikushanda newana wezimbabwe ndinodavira kuti ivi vano muhurumende even wana wezimbabwe vanobvuma nesu kuti ngativheneke mishonga inenge yapinda munyika medu kuti yakamira sei
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare nestudio 7 Masangano manomwe evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU akasangana nezuru achishandisa dande mutande akabuda negwaro raati kuendesa kuhurumende rine zvaanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa mutungamiri werimwe remasangano ari mumubatanidzwa uyu reatus vaobed masaraure vanoti chekutanga chakawiriranwa mumusangano uyu ndechekuti paitwe musangano wechimbi chimbi unosanganisira vamiriri vehurumende varayiridzi pamwe nevabereki chimwe chavanoti chanzi nevarayiridzi chigadziriswe inyaya yemihoro yavo iyo vari kuda kuti idzoke pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuamerica pamwedzi FOZEU ine masangano masere asi sangano rezimta harina kupinda mumusangano uyu wane zuro tichienda pamhepo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura
federesheni yedu yakanyorera gavhment ichikumbira kusangana nehurumende kuti tionesane kuti toita sei kuti zvikoro zvivhurwe dambudziko rataita nderekuti hurumende ndo isati yasununguka kuti isangane nesu isi tiunzwa udoko doko wekuti dai tagadzirisa zvinhu zvemingampinyi zvese zviripo kuti vana vakurumidze kudzokera kuzvikoro panguva inokwanisika vasarambe vachirasikirwa nenguva yekudzidza
makaendesa gwaro asi makambozoedza here kuti muwane minduro
No garakisi tuma nume kunopfunza kuti hurumende ichasungwa kusakana nesu rini vanongoti vakuru havasati vawana nguva yekusakana nesu.
Federation yenyu inoda kuti zvinhu zvifambiswe sei?
Asa federation tikutarisira kuti kana tine varairidzi vakasununguka vaone vaccinatwa kuti vakwanisa kudzokera kuvabasa tichidzivirira kutapurirwa kunako chirwere checovid-19 vese vakasununguka varairidzi vavaccinate tichitarisawo kuti munhu wese anopinda muschool ecosystem akwanise kutestwa zviri regular vanga vana vechikoro varairidzi nevamwe vose vanoshanda muzvikoro. Tata zenyaya muoro ya tata gara tishimitsana na hurumende tichidai ya hurumende yachimbidza kugadzisa dambudziko iri varairidzi vadzorerwa mari yavo yavaisipiwa muna 2018 ESC 540 kuti vakwanise kuita basa ravo novakurumidza kuita basa ravo nemazvo tichitarisawo zvakare kuwanikwa kwepersonal protective equipment nezvimwe zvese zvakatarwa nehurumende mumastandard operating procedure yavakazvinyorera vega kuti zviwanikwe muzvikoro zvose kudzivirira kutapukira kwedenda recovid-19 uye zvechokupedzisira tichipota adai hurumende yaita kuti mihoro iri kupiwa vanhu vanoshandira hurumende iite seinoda kuti fananei zvisazoite sekuzviripo izvezvi kuti tinonzwa kuti masoja nemapurisa vakawedzerwa muhoro vamwe vakutambira inosvika 33,000 tisingazive kuti varairidzi vati vawedzerwawo here nenyaya yekuti hurumende haina wairi kutaurirana naye iri kungoita chinhu chaega totonzwa kuti vamwe vatinoshandira navo pamwe chete vachishandira hurumende vakutambira mari nechitsama isu tisina.
Mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi wakambotaurawo here kana kuti uri kushandawo here nevana mazvikokota munyaya dzezveutano maererano nokuvhurwa kwezvikoro?
Hongu vanoshanda marashirimpaanemamanesi tinoendaenda kuvari tichitsvagazivo kunyanya panyaya dzedenda iri recovid-19 tichinzwawo advise dzavo ndozizhi dzatinoshandisa patinenge tichisunga zvisungo zvedu isu hatina zivo yakatisimbei panyaya yezveutano vanhu saka ndo vanototipa muono wekuti pazvinhu zvingafambise sei kuti kana zvikoro zvavhurwa zvisazoputse upenyu hwevakawanda nenyaya yekunge tatadza kuchengetedza upenyu.
Sezvo hurumende isati yapindura munoita sei?
Ticharamba tichiedza nepese patinongoda kuramba tichiriminda kuti inofanira kuti iwane kuva tikasangane nesu asi tirikufara kuti chisungo chataanacho chaakusvika pakuti tichatora matanho anosanganisira kukwekeredza zvatakamboita gore rapfuura tichikwekeredza hurumende tichienda naye kumatare tichikumbira kuti matare apindire nenyaya zvekuti patiri kutaura isu tiri kuti hurumende ngaichiita zvinodiwa kuti zvikoro zvifuro saka nyaya yekodzero yeeducation yevana ndo yaapoapo saka hurumende kana ichiramba yakatipira gotsi vaari kupira gotsi avasi varairidzi iri kupira gotsi vana vechikoro vanokodzero yekuti vanga vachiwana dzidzo mukonstitution yezimbabwe hatizorege hurumende yedu ichive irresponsible fyucha yevana vedu ichiramba ichiparara.
Imimi mune deti here ramunoda kuti dene zvikoro zvavhurwa kana kuti hamutauri nyaya yamadheti kusvika zvimwe zvamuri kuda kuti zviitwe zvaitwa?
Izvezvi hatingatari madheti tiri kutoti dai hurumende yachimbidza chero nhasi chero nezuro dai takasangana takaonesana tinodiwa kusakakura inhaurirano nhaurirano dzoitwa toita zvisungo zvataita pamwe chete zvikoro zvedu zvovhurwa vana vedu vodzidza.
Avo vange vari mutauriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare Studio 7. Nengo yeMBC Alliance vamakomborero aruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda kusanganisira dzekuratidzira pakambani yeImpala Car Rental nezvekutotwa kwatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Pane mashoko ekuti mapurisa akaridza futi asati avasunga. Gweta ravo vaobeshava vanoti vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa, asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shwachayo.
Ehungu akasungwa makomborero haruzivishe nezuro nemhosva ari kumupa mhosva dzinenge ina dzakasiyana siyana. Munoziva tikurarama munguva yekutya hurumende iripo iri kutya vanhu nenyaya kuti inenge isina kuiswa one vanhu saka inogara yakatiza munoziva nyaya yekubambudzi yemunhu kana kuba chinhu chemunhu unogara wakatiza uchingofunga kuti munhu ari kunditevera ndo nyaya iri kutinetsa muZimbabwe yekuti hurumende iripo iyi iri kutya vanhu saka iri kushandisa masimba ayo ainayo ekushandisa mapurisa ekushandisa makots kuti iite zvinhu zvainoda
munotarisira kuti vaharuzivishe vachamiswa riini pamberi pedare
kutaura kudai vaharuzivishe vakarara kushitokisi tikutarisira kuti magweta avo achafambisa mapepa kuti vakwanise kuenda kumataredzi mosva vakumbire nyaya yekupa mari yechibatiso asi tiri kutsutsumwa zvikuru nekuti pakatorira pfuti dzinotyisa ndo zvinonyanya kushamisa kuti hurumende ungaridzira mukomana mudiki makomborero pfuti vachimusunga zvinoshamisa zvikuru kuti nyika inosvika pakupererwa kwakadai toda pfuti dzinorira kucovid toda pfuti dzinorira kunhamo toda pfuti dzinorira munyaya dzecorruption ndo kunofanira kurira pfuti ukoku tichidambura corruption ichipera tichidambura urombo huchipera tichidambura nzara ichipera kwete kuda kudambura vanhu vanoda kurwira kodzero dzevanhu
asika vashachwayo vamwe vari kuti bato renyu kunyanya vatungamiri varo vanyanya kunyarara zvakanyanya zvakupa kuti vakawanda vechidiki nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vagume vapinda mukanwa wamamupere vakada kuratidzira
musangano weMDC Alliance musangano wevanhu mukanzwa munhu wese anenge achitaura kwaanenge achitaura ukoko anenge anzwa kudana kwechinja nekuti chinja haasi munhu chinja vanhu chinja mhuri yeZimbabwe chinja munhu wese anoda shanduko muZimbabwe mukanzwa wese munhu ari kudaidzira nyaya yekuti ngakuve kune transformation ngakuve kune zvinhu zvakashanduka muZimbabwe zvinofambisa zvakanaka munhu wemusangano mutungamiriri iyeye hakuna chinodzaka akanyarara
vamwe vari kuti kavachamisa vanyanyawo kunyarara
president vedu Anderson Chamisa ndofunga muri kuona every time vari kubuda vachipa gwara renyika bara guru nderekuti vana vaZimbabwe ngavataure nerurimi rwumwe vana vaZimbabwe ngavataure neshoko rimwe shoko rimwe nderekuti chii nderekuti muZimbabwe zvinofanira kugadziriswa zvinofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe vakabatana takatarisa gwara rimwe chete nekuti izvi zvekuti munhu anoti ndiri kwamainingi nyika haifambi nyika inofamba kana vanhu vakabatana vari pamwe chete asi zvinhu zvinofanira zvigadziriswe muno muZimbabwe ndofunga takataura zvakanyanya kuti nyaya yeZimbabwe tofanira kunge tine kuti enderana inonzi national consensus yokufambira pamwe chete tosimuka sevana vaZimbabwe ende zvatiri kutaura ndofunga maka last year paya patakaita anniversary takanyatsotaura zvakanaka kuti we are mobilizing kana tiri kukokana kuti tikwanise kushanda kana kurwira hurumende yevanhu tikwanise kurwira hurumende inoita zvido zvevanhu ndo yatiri kuda ndoinofanira kunge iri muno muZimbabwe
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 vanhu vanodarika mamirioni maviri vari mudunhu reTexas muno muAmerica vanonzi vari munjodzi yechando zvichitevera kudonha kwechando chakawandisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yedunhu iri mamiriro ekunze asina kunaka anonzi akonzera kuti matunhu akawanda emuAmerica asangane nedambudziko rekudonha kwechando chakawandisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuRound Rock mudunhu reTexas Van Nigel Gombakomba vanoti kusamira zvakanaka kwekunze uku kwakonzera kuenda kwemagetsi izvo zvakakanganisawo magwenya anopomba mvura sezvo achishandisa magetsi kuenda kwemagetsi uku kwasiya vagari vave munjodzi yokufa nechando icho chinonzi chave kugwambisa mvura iri mupombi dzemvura mudzimba zviri kuzoita kuti dziputike vezvemamiriro ekunze vanoti vanotarisira kuti chando chakawanda chichadonha zvekare kutanga nhasi mumatunhu akawanda kusanganisirawo iro dunhu reTexas jonga kandemiri abata vagombakomba kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
zvakaitika zvokuti pane snowstorm yakatanga paweekend apa muswesa nemanero saka kudona vaita story yakavhetingura magetsi ende mu state of Texas magetsi acho tanga siri kuri pedu kauta chiti mani yakaitwa nevanhu because snowpa yakatanga vanhu vakakwata vakuita sekushandisa mahiti avo vachikwidziridza saka state yesemachi dimandi yanga yakwirira apa supply yacho vanga kugara iri shoma because mutexas hakunyanyo tonhora zvakadai saka yanga iri unprecedented event zvozvakaoma saka kubvira sunday manje katandisina magetsi most people magetsi anga aenda sunday manheru inini ndakatotanga kuzvinotisa just after midnight ende kwandinogara kuround rock magetsi anga asiko kubvira sunday up until nezuro masikati ndopandakazoona magetsi atidzokei mbichana but dzimwe nzvimbo dzakangosiyana siyana vasati vane magetsi dzimwe nzvimbo ari kuti akauya ombodzimwa nekuti vanogadzirisa magetsi mustate vari kuti varoda kuita load shedding kuti vacontrole sezvo magetsi acho ari mashoma
kunyaya yemvura yekushandisa nekunwa tinonzwawo kuti yakakanganiswawo zvakare nekuenda kwakaita magetsi muri kuita seiwo nenyaya iyoyo
saka system yacho zvese zvingoiconnected isusu kumaraini kwangu chakaitika ndechokuti magetsi paakadzoka tanga kutofanira kuti magetsi adzoka vatakabva tanotisa kuti mvura manje yaienda yakatanga kuita low pressure saka chiri kuitika zvinhu tu chekutanga ndechekuti mudzimba dzatinogara isi kana uchitonhora sterek mapaipi emvura ya anogona kufuriza saka naafuriza kudaro mvura ichafamba mudzimba saka ndochekutanga chiri kuitika ndechechipiri chiri kuitika futi ndechekuti since magetsi anga ari kunyanyosevwa panango mawater plant station right kunenge kuchiti mvura inotanga yambocheneswa isati yaendeswa kudzimba saka mawater station iwavo manje akarohwawo futi nechando zvokuti magetsi avo angasiri kushanda ende manje kuti mvura itange yacheneswa zvanga zvaakunetsa saka mawater plants iwavo angasisiri kuendesa mvura nekuti mvura inga yakasvika saka kombinesheni yezvinhu tu izvozvo yaibva yaitwa kuti mvura futi itange kunetsa saka chakaitika in my experience nezuro ndatoona kuti hapachisina mvura zvanga zvaakunetsa manje kuti saka vanhu vanoni vachi yekungoshandisa mumba chero uda kubika everything you can think of zvinoda mvura kunengozisina ndakaita rombo rakanaka rekuti ndine shamwari yangu vanoshanda naye kubasa kumba kwake kwanga kuine magetsi nemvura sezvo vanhu vanogara padhuze nechipatara saka vanhu vari kugara padhuze nezvipatara kana kumapurisa kana kumafire station magetsi ikoko haasi kuendeswa nekuti icritical infrastructure saka ndaona kuti mvura yanetsa ndakatotaura neshamwari yangu shamwari ndotongoya kuzotora mvura saka ndakatozadza zvigubhu nechichi but yanga iri ngoi mvura yekuti atleast nokwanisa kungonwa nekubikisa yekuzotangoshandisa shandisa kana mabathroom nekuzoita sei takatoona kuti tinenge tichitora snow yanga iri panze totanga kuiboilisa kuti inyungurike nekuti snow ka ingoi mvura yakafriza
kanzuru yenyu kana kuti vemudunhu renyu vari kuti zvinhu zvinogadzirikwa riini
chiri kunetsa ndechekuti iyo system yacho yemagetsi inonyanya kurohwa nechando saka chando chatiri kuona ichi vari kutarisira kuti pane imwe storm iri kuitika nhasi futi saka pachadonha futi imwe snow nemvura inenge yakakwamba iri ice so vari kuti nhasi kunenge kune chimwe chando but kana matemperature azotanga kudziya iyo snow neice yakunyukudika saka tiri kutarisira zvekuti kunana friday kunenge kwakuti tsire mbichana zvotanga kunyungudika izvo ndozvinozobatsira kuti masystem manje achiita back up because anenge asisiri kurohwa nechando saka I think kutotarisira kuti maybe kunana friday saturday sunday paweekend apa maybe that's when things will normalize
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri mudunhu retexas vanigel gombakomba vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari kuround rock kutexas muno muamerica tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Zimbabwe Republic Police inoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakafira mumvura mumwedzi wandira gore rino zvichienzaniswa nevanhu makumi manomwe nemumwe vakafira mumvura muna ndira 2020 vachinyora patuta pavo mapurisa anoti vanhurume ndivo vari kunyanya kufira mumvura kupfuura vanhukadzi vachiti mumwedzi wandira gore rino vanhurume makumi mana nevapfumbamwe vakafira mumvura zvichienzaniswa nevanhukadzi gumi vakafira mumvura mumwedzi uyu Zimlife.com rinoti dare repamusoro rehigh court raudza kambani yeEconet Wireless kuti iregere kutumira vanhu mameseji pamusoro peuwandu hwevanhu vari kurwara nevari kushaya nechirwere checovid-19 zuva nezuva sezvayange ichiita isina kukumbirwa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Tinongoti magadi zvenyu muri Zimbabwe tipano pa South Africa hey kutambura todiko kutambura taomeserwa muZimbabwe taomeserwa zvona zvisiri kuwanika mabasa asiri kuwanika zvoti ne corona iyi hama dzedu dzofa ngenzara kumusha iyo dzivhurirewo dzishande
Makadi makadi restudio 7 vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka wande isu tiri kuno kuzaka paveza pajinji kapo tanyutavo pari maringe nembeu yatakapiwa nezanu PF iyo takapiwa nezanu PF haina zvainota inongeita ma inongeita mambaro asina asina mana rwadzi dzinenge dzingori tsumborume Waita nyinja tatopiwa nzara nembeu yatakapiwa nezanu PF mbeu inonzi ada ndokunyinyita kwedu tiri pano pazaka
Makadi uko pastudio 7 ndaida kupindirawo zvangu komiti vaitaura kuti MDC Alliance MDCT vakadzi vachamisa vese vakadzi vechi MDCT haizvo zvatine nazvo zvose izvozvo Isisu kana tenda kumavhotsi hatitariri zvokunyogwa nzi MDC kana kuti pakanyogwa nzi MDC Alliance kana pakanyogwa nzi MDCT hatizvitariri zvose izvi tichotara picture iri pa bepa rokuvhotera iya ndoratotarira kana zvichembera zviri kuno kuverenga zvongotarira pakaita pana picture yachamisa chete chatongodhira nacho isu panguva yekuvhota hatitambisi nguva tichitiverenga teitambisa vamwe time totarira picture chete ndotongotarira kuti pane picture yani kechingoda chipakai pane pinichi yachamisa chedopite chimbisa exipapa saka zvakomiti izvo ndizvokutoonana kuma election 2023 ikoko ndokwatoonana ikoko
pakadi westudio 7 makadini muriko here isu kuno tinofara dambudziko munyika yedu vafarira hanu covid vaakuhwanda necovid varoda kuti ubose neirege kukampena nokuti ndiwo mukana wavo naiwo vavasarega vachitambudza vanhu mukati menyika yavo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Zogara rufuse hachizoita James Mumbe nekambo kake mavanga sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevasere 1418 sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muZimbabwe haishandiswe pavanhu muZimbabwe nengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nesu zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanono Kawande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.